vaimbova gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo nevaimbova gurukota raiona nezvevechidiki vaPatrick Zhuwao panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe vakanyora tsamba vachikumbira regerero kuZANU PF nenhengo dzayo zvitevera kutsigira kwavakaita vachamisa musarudzo dzemuna 2018. Mutsamba yavo yaburiswa padande mutande reTwitter navaMoyo. Vaviri ava vakati vaiona sekuti kutsigira vachamisa kwaizoita kuti vanhu vazhinji vane mafungiro akasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika. Vabatane kana vachamisa dai vakabudirira musarudzo idzi, idzo dzavanoti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. VaMoyo navaZhuwao vakataurawo zvakare kuti kubviswa kwakaitwa vaMugabe kwaisava pamutemo. Taedza kubata munyoro anoona nezvemitemo muZANU PF vaPaul Mangwana vakati taure nemutauriri webato ravo vaChristopher Mutsvangwa avo vanga vasiri kudayira nhare dzavo, asi mushandi mukuru anoona nezvoburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo harisati ratambira tsamba iyi.
Hongu musangano hausati wagara pasi kuti ongorore kuti danho ratorwa nevakomana vaviri ava vaZhuwao namuzvinafundo vaJonathan Moyo richafambiswa sei, asi tinocherechedza kuti mutsamba yavo hongu taiona ichitenderera pamasaisai vachitiwo vanokumbira ruregerero nekupikisa kwavakaita musangano nokupesana kwavakaita neutungamiri hwemusangano zvekare nedanho ravakatora rekunge vachitsigira vaipikisa musangano musarudzo dza2018. Hatisati tatambira tsamba iyoyo kumusangano.
VaMugwadi vati vaMoyo navaZhuwao havafaniri kutaura zvavanoda kuti zviitwe kana vachida kudzorwa mumusangano, kunyange hazvo vachitipa nemukana wekuti vatambirwe mumusangano wavo.
Chandisingangokurudziri zvangu ndechekuti kana vanhu vachidzoka kumusangano hongu tinozvitambira, asi mutsamba dzavanonyora havadzoki kumusangano nezvisungo zvavanoda ivo.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reTriple C vaOstalos Ziva vati vanga vari parwendo vakatitaure nemukuru wavo muzvare Fadzai Mahere avo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati vachamisa vakagona zvikuru nekusaswededza vaviri ava pedyo navo vachiti vakafanana netsuku kuviri.
Moyo yavo ichiri kuZANU PF. Chakaita kuti vaite sekunge vauda kutsigira vachamisa ndechekuti vaiziva kuti havasina nzvimbo muZANU PF mushure mekunge vaMugabe vatandaniswa.
VaMukundu vatiwo kutsigira vachamisa kwakaitwa navaMoyo navaZhuwao kwaive kurwadziwa nekubviswa kwakanga kwaitwa vaMugabe pachigaro.
Zvimwe zvese zvavaita zvokuda kunyepera kuita zvokupikisa ZANU PF yange iri nzira yekuda kuzotsvaga kunyengererwa uyezve kwakuri kurwadziwa nezvakaitika muna 2017, asi ava havasi vanhu vatingatarisire kuti vangamirire utongi hwejekerere.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvare Swangile Mugijima vati tsamba yavaMoyo navaZhuwao iyi inoratidza zvinhu zviviri.
Yokutanga ndeyekuti iyo ZANU PF ndiyo inenge yakatovadaidza kuti dzokai muzotibatsira kuriga maelections, noti tikatarisa kumashure uku ndoo vakanga vachibatsira ZANU kuriga maelections vanhu ivava. Chechipiri, anogona kunge vari kuda kuuya vavomutsiridza chifoti yavo yavachazofaita kubvisa futi mhingirikini iyo ZANU PF mupawo. Saka zviri paviri.
VaMoyo navaZhuwao vakatiza munyika pamwe chete nevaimbova gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukwere, gurukota raiona nezvokushanyirwa kwenyika vaWalter Muzembi nevamwe muna 2017 pakapidigurwa hurumende yavaMugabe neMauto. Hatina kukwanisa kubata vaKasukwere avo vari kuSouth Africa kutinzwewo pfungwa dzavo pamusoro petsamba yavaMoyo navaZhuwao iyi. VaMuzembi vati havana chekutaura pari zvino. VaZhuwao vange vasati vapindura mubvunzo wedu wayatavatumira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.